vana vadiki vana zvo zvirwere zvimwe zvatinoti conduct disorders zvinoita unhu hwemwana vana vacho vanenge vachibata-bata nekudhistura zviro nekudini. Kuzoita tinoti ADHD vana havagoni kugara pasi vanongoramba vachifamba-famba concentration level inenge iri low. Kuzoita tinoti autism vana vacho havanyatsodhevelopisi vamwe vane certain characteristics singaiti kuti vanyatsofite into society zvakakwana. Kuzoyazvo zvakaita depression zvinowanikwa mwana substance abuse very common mwana wechibiki zvinoita kuti zvikonzere maproblems mwana sevana vanoitwa sexually and physically.
Tombotarisa kuvanhu vakuru, ndezvipi zvirwere zvepfungwa zvavari kunyanya kutarisana nazvo munyika?
Substance abuse zvinonyanya kuwanda. Cause what is schizophrenia, depression, post-traumatic stress disorder mune vanhu vanenge vaitwa involved mumatragic incident kana kuona vanhu vachiurayiwa kana kuona vanhu vachitotswa vanogona kuuya vane mamental health problems. Nevamwe vane imwe inonzi anxiety disorder vanhu vasingagoni kugadzikana havagoni kufunga vanongoita worry all the time.
Pane nzvimbo here dziri kuwanikwa idzo dzichitambira vanhu vanenge vakatarisana nezvirwere zvakadai?
Nzvimbo dzatinadzo munyika muno mahospitals. Vanhu vanogara nemunhu vanoona kuti munhu uyu haachisiri zvaanga ari mazuva ese nekuti matauriro ake, maitiro ake, zvinhu vanongoita hasha pasina mukanganisira nezvimwezvo zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaonoti munhu uyu haachisiri zvaiti. Kana vaona kuti ndizvozvo zvakadaro, ini ndinovakurudzira kuti vakasike kuuya kumahospitals nekuti muculture medu vanhu vanobhiliva nezvimwe zviro zvokuti varoyiwa.